Nyaya yedu iri pazvikamu zvitatu pakuparura kwatakaita urongwa. Chokutanga yanga iri nhanganyaya kana kuti nzwisa yokungonoparura musangano kumaprovhinzi ese zvatinova zvatakapedzisa tiri kubhuruwa. Saka chikamu chokutanga chapera, taakuenda kuchikamu chepiri chataakunopinda kuma door to door, imba imba, papurazi papurazi, ruwa neruwa, raini neraini, nharaunda nenharaunda, kumaruzevha nekumadhorobha. Asi kunyanya takatarisa kumaruzevha, ndokwataakuenda. Tine yatiri kuti gogogo reparuzevha, kana kutisvikewo kambeini tisvikewo, yatiri kuparura tichiti handei kumusha kumunhu wese. Vari kumamishawo tichisvigira naye, kurudzira naye, mhere ngairire, shoko ngaritumirwe kuti nyika yaakuda shanduko, nyika yaakuda kuendeswa mberi. Hazvichinei nenyaya yekuda kuti tinge tichitatanurana, isiri nyaya yemapato, yava nyaya yekutarisa zvakanakira nyika. Vamunangagwa nyika yavaremera, havangaigoni nokuti zvinhu zvavaomera. Vanga varipo kwenguva yakareba 38 years hatizi dzokutamba vachingogomera varipo. Aha, tingati heti gomera uripo, asi kungogomera tete akuona kuti akukuomesera. Saka tova kuvazorodza patiri kuenda kusarudza apa. Ndosaka tinoda kunotuma shoko iroro mumaruva. Tapedza chikamu ichichazouya pachikamu chechitatu chatine taakudzokorora kuti taakuenda kunolonja perekedza mwana kambeini yatine taakuti akuperekedzana kuenda kustate house, tichipedzisa nokukwengura nokutsvaira. Apa anenge ava mavhu nemarara, inenge yave nange mutange. Taakusumudzira nyika yose, toridza ngerengere, tosumudza ngerengere, hwamanda yorira munhu kunzi uri papi, tichiverengana ipapo, yebata mupfupi bata murefu.
Saka ishoko ripi ramuri kupa vekumaruwa kwamaakuendawo kupa nyaya yekuvhunditsirwa inezvemavota registration slips zvavari kutaura?
Isu tinongoti vanhu ngavazive kuti kazhinji zhinji zvose zvinorema taakuda kunobudirira. Mukaona porema makata anoshora materu, mindo inoreva kuda kuedza, mamba kuedza ndo panofamba varoyi.